Ndinofara kana muchifarawo sekuru Jonga kandemiri. Icho kwadi kuti ndakagara musungwa 187 days, which is slightly over 6 months. Kubvira musi wa 9 July 2022 kusvika musi wa 11 January 2023. Matambudziko andakasangana nawo mukati meusungwa ndianotevera. Rekutanga inyaya yediet kana kuti chikafu. Mangwanani vasungwa vaidya what we call boiled mealie as porridge. Nekuti inenge isina sugar, risina sauti. Panguva dza9 makuseni inova ndiyo nguva yaidyiwa lunch. Ito wasadza and cabbage. Cabbage racho rainge sina mafuta, so muenzaniso. Kubva musi wa 11 July 2022 kusvika musi wa 23 September 2022 kwausina mafuta. Mafuta akazira 24 September 2022 akapera 26 October 2022. Panguva dzekuma half two masikati panova ndiyo nguva inodyiwa supper. Isadza zvakare necabbage kana kuti beans risina mafuta. Zvetii hatingataure because panguva yandikagara muusungwa pa 187 days up. Tii yakangomwa ka 6 times chete katanhatu panguva iyi. Zvenyama zvakare hatingataure nokuti pa period imwe chete iyoyi nyama yakangodyiwa ka 4 times. Kapisi kamwe chete kadikidiki pamunhu. Dambudziko rechipiri inyaya yekushayikwa kwemablanketi akakwana. Mazhinji emablanketi aya akabvaruka tiatoni. Mablanketi aya zvakare akazarainda. Mumasales umu muri overcrowded. Sale rinotakura vanhu 35 rinopesera rine vanhu 113. Mumasales umu zvakare hamuna mafunctional toilets. Zvichireva izvo kuti kubva nanguva dza 3 masikati kusvika na 6 kuseni panovhurwa vanhu hakuna munhu anokwanisa kugara pachemba achiita tsvina kana kuita defecation. Mumasales umu munoshandiswa bucket system. Anenge anzwa manyoka anoitira mubhaketi ndozofuta kuseni na 6 am kumasale avhurwa. Vada kuita weto usiku vanoita zvakare mupaketi. Dambudziko rimwe riri-related to transport inyaya yekushayikwa kwefuel. Dambudziko rechishanu inyaya yemajuisi nayo vari mujeri. Majuisi nayo vaifanira kuita yadhi yavo neprizoni yavo vasingasangani nemahardcore criminals because vana ava vachine chance yekuita reform and be integrated back into society. Asi takatarisa section C for example kwandaigara. Majuisi nayo kunyange vane sero ravo asi yadhi yavanotambira nokuswera. Vanongoswera nokugara nevanhu vakuru. Dambudziko rechitanhatu inyaya yekushayikwa kwemvura. Mamwe mazuva waitisa zvava yese usina mvura, both borehole water and municipal water. Tikatarisa section C, itimoti yaigona kutakura vanhu zvekuma 700. Section D, itimoti 1100. Zvichireva kuti nzvimbo yakawanda kudai inoita zvava yese dzimwe dzonguva isina mvura, which is a recipe for cholera outbreak.
Tichitarisa mutongo wamakapiwa wecommunity service, munoutambira sei?
Ndakatarisa mutongo wandakapirwa technically speaking, ndakapirwa upper end of the sentence ye category ye Menemes of Peace Act, which is 12 months for the MOPA charge. Saying that 12 months, nekuti 6 months were knocked off on a condition yekuti ndakagara 6 months muremand prison. 2 months were suspended on condition that andizowanikwa within a period of 5 years ndakuita lead a profession as charged. The remaining 4 months ndizvo zvandikanzi ndichashanda community service. Saka tikatarisa mutongo uyu ndinoona kuti mutongo ndakapiwa the harshest sentence for this category of a charge. Asi izvo hazvindishamise and I'm not surprised by that nokuti judicial system yedu by and large iri captured by the ruling party ZANU-PF who happen to form the government.
Munotarisirwa kutanga rini community service?
Community service ichatanga musi weMonday 16 January 2023. Mutongo wandakapiwa wecommunity service ndichange ndichishandira kuWarren Park 6 Primary School. Basa randichapiwa ndichapiwa nevakuru vanoongorora vanenge vachitonga mukati menzvimbo yechikoro ichi. Asi pavakandibvunza vecommunity office vaiti chaunogona kuita mumaoko chii, ndakati gardening. Saka ndinotarisira kuti basa randichapiwa kudare nechekuita negardening. Asi handisiri ndichaita decision yekuti ndichaita basa ripi. Izvo ndichazvinzwa pandichaenda kunotanga community service yangu paWarren Park 6 Primary School.
Mune tarisiro yekupikisa mutongo uyu here vakanyanzura?
Magweta edu awa atikapirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mubishi rekuongorora verdict nesentence iyi with the possibility of lodging an appeal. Saka izvo zviri mumaoko emagweta edu rokuongorora kuti vaisimudzire kuenda mberi. Chega nditore mukana uno sekuru kandemiri kuti nditende magweta edu atikapiwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakashanda zvikuru zvine simba vakasaura moyo vakamira nesu pati spiritual war ndoda kutora mukana uno kuvatenda naivo vebato rezimbabwe ya for human rights vakare ndoda kutora mukana uno kuvatenda thank you.